Varipa varume vanorarama neraki. Iripa mikono inorarama neraki. Izinga zive pane anochengeta. Zvichida hariko kumusoro. Anoyambudza pazambuko. Murucha agunjenge sabanjoti
Raki,
munori wane piko raki.
Munori tore piko raki.
unoritora piko rag
rag unori wane piko rag rag
rag unori wane piko rag
rag unoritora piko rag rag
nina unza lucky enough dararame
rag lucky
enough ndara ramba doesn't lucky enough ndakona
lucky
enough ndakona dina lucky enough ndara ramba
lucky enough
ndara ramba doesn't lucky enough ndanjenga
lucky enough ndanjenga